mutongi wedare amai patekile msipa vataurira musonzwa kuti ari kupomerwa mhosva yekuuraya muzvare Lucy Dhuve avo vanonzi vaive musikana wake vakatara musi wa28 ndira sezuva richatanga kunzwikwa nyaya yake musonza uyo ane makore 20 ekuberekwa amira mudare asina gweta rakamumiririra uye achange ari kujeri rehwahwa riri kunze kweguta regweru asi anzi anokwanisa kukwira kudare rehigh court kuti aise chikumbiro chekubhadhara mari yechibatiso musonza auya kudare akachengetedzwa zvakasimba nemapurisa ane chitsama ange akapakata zvombo uye baba naamai vemushakabvu dzimwe hama pamwe nevamwe veruzhinji vazadza dare vachida kunzwa nyaya iyi muchuchisi wedare muzvare Ndamukane Chikuni vaudza dare kuti musonza akarova muzvare Dhuve nemaoko nezvibhakera uye magwaro aachiremba vakanyora mushure mekunge vafa anoratidza kuti izvi ndizvo zvakavauraya muzvare Chikuni vatova nevanhu 16 vanokwanisa kuve vafakazi panyaya iyi baba vaLucy vaCodwell Dhuve vaudza Studio 7 kuti vachiri kushushikana zvikuru nemafiro akaita mwana wavo
court process ndo zvinofanira kuitwa pamutemo kuti mutemo utore nzira yawo asi ini semubereki waLucy kurwadza kwangu handikuti kunopera nekuti kunyange zvazvo zvikazoita sei pakoti nemutemo handione kuti Lucy achakombedzetwa chirudzii vanhu vari pano pasi hatigone kumukombedzeta nekuti hapana nani nani zvakachagona kudzora upenyu hwake achagona kungoita zvichete ndimwari akamugadzira mwari akamusika
amai Alice Makata ndivo sachigaro wechikamu chedunhu remidlands chesangano rewomen's coalition of Zimbabwe Skondo rakapera sangano iri rakafora mumigwagwa yegweru semucherechedzo wekurangarira muzvare Lucy avo vaive gweta muguta regweru uye semucherechedzo wekurangarira mazuva 16 ekudzivirira mirishonga yemudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence amai Makata vati vari kufara kuti musonza azomiswa pamberi pedare
The Women's Coalition of Zimbabwe Midlands Chapter tine mufaro mukuru mukati mevharanhasi nekuti zvatakaitira March musi wa20 December zvazoitika chataishuvira ndechekuti tasvinga apiye before the court ende mukati mevharanhasi ndo zvaitika tinofara neresponse yaiitwa neminister of home affairs tikofara neresponse yaiitwa neminister of justice kuburikidza nemarch yatakaita musi wa20 December tichishuvira kuti izvozvi zviri kuitika dai zvingakontinua kusvika taona
pakamboita mutauro vemhuri yaLucy nevamwe veruzhinji vachigunun'una apo musonza aive aburitswa mumaoko emapurisa mushure mekunge ambosungwa asi mapurisa akatsanangura kuti akaita izvi nekuti hazvizi pamutemo kuti varambe vakachengetedza munhu kwemazuva anopfuura maviri vasina kumunzwa kudare ndakamirira Studio 7 mugweru ndini Taurai Shava